dare guru seZimbabwe ratinoti Constitutional Court ndiro rapa mutongo unofadza zvikuru nhasi vatiri kuzwa kufara chaizvo zvisagwa zveZimbabwe kunyanyanya isu vanoita zvenhau vapawo mutongo uchitaura nezvenyaya dzekuti kusuwa vanhu uye nekusunga vanhu nemutemo unonzi defamation wekusvipisana u kuti mandii mutsura kodzero dzavo nekuti mandiita criminal defamation muchirungu wanzi haufaniri kunga uri urimo hauna kodzero hauna kunaka muzimbabwe
ko iyo hurumende yanzi inokwanisa here kupikisa mutongo uyu wamafunda
hurumende yanzi wamunangagwa vanova minister of justice wanzi kana vaine shungu dzekuda kupokana kuti aiwa mutongo wecriminal defamation tinouda sezvavanogara vachimbotaura wanzi kana vaine shungu dzakadaro ngavaende kudare vakwanise kutaurira dare kuti ndozvavari kuda here asi dare registra wekuconstitutional court audzwa kunzi akurumidze kuita kuti ngaiinzike kana vamunangagwa vachida kusvikisa kuti mutemo uyu wakanaka muzimbabwe asi wazoudzwa zvakare kunzi kana vachida kumutemo uyu urambe uripo kana vachida kuita application yavo ngavaite zvinhu zvinonzi nendera pamberi wataure zvinhu zvinzvitsva kwete zvakambotaurwa kare panova panyaya yakambohinwawo kuconstitutional court gore rapfuura yainubva kwavavincent kahia avati makure majournalist vachinzitaurai zvimwe zvinzvitsva kwete ngotaura kwamakagara muchitaura asi dare guru nhasi tirifanira kuyataura kuti mutemo uyo criminal defamation unokanganisa freedom of expression